mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Chikumi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gweta remhuri yamo Blessing Ali vajobsikala vakasungwa nezuro. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachiri muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekuurawa kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akazivisa nezvokusungwa kwegweta rinomirira mhuri yamo Blessing Ali vajobsikala. Mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti vasikala vakasungwa maererano nemhirizhonga yakaitika kunyatsime kuchitungwiza panguva yemunamato wokurangarira Mo Blessing Ali uyo akapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Gweta ravasikala vapata moyo Saurombe vaudza Studio 7 kuti vasikala vakasungwa pamwe chete nevanomirira Zengeza muparamende vaGodfrey Stole vachiti vanotarisira kuziviswa zviri pamutemo nhasi kuti mhosva dzavari kupomerwa vaviri ava ndedzei.
Hongu, we can confirm kuti vasikala MP weku St. Mary's uye vaGodfrey Stole vakasungwa kudzimba dzavo nezuro manheru nemapurisa. Vari kupomerwa ivo mhosva dzavari kunzi the incitement of the public to commit acts of violence. Ndo mhosva dzavari kupomerwa.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Parezvino hatisati tanyasa kuti tiwane mukana wekuti titaure navo semagweta avo, uye havasati vaitwa ivo formally charged kuti vataure ivo kuti vari kubvuma here, uye havasati vapiwa zvizere pamaererano nemhosva dzavari kupomerwa idzi. Mukati menyika ino, kana uri kuchanjwa kana kuti uri kupomerwa mhosva, unofanira iwe kutaurirwa zvizere. Hatisinoti mafacts kunzi mhosva iyi wakaipara kupi uye zvinofamba sei. Saka ivo mukusungwa kwavo vangotaurirwa chete kunzi muri kusungwa nekuinsaita. Saka kuinsaita uku ndo kwatiri kuti kunofanira kuti kududzirwe kuti vachikwanisa kunge vachipa mhinduro kuti vanobvumaere kana kuti havabvumi.
Mapurisa pane zvavakataura here pamusoro pezvakaitwa navasikala kuti chii chavakaita kana kuti vanongonzi semunhu webato rinopikisa ndivo vakakonzera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika?
Vasikala hapana chavati vataurirwa pamaererano nemhosva. Vasikala vakangotorwa kumba kwavo vakanzi masungwa muri kuchajwa nemhosva yeincitement of public violence. Havana zvimwe zvavati vatsanangurwa nemapurisa. Saka tichakamirira kuti vasikala vatsanangurwe kunzi incitement iyi yakakonzerwa upi uye zviri kuemaneta kubva kupi, nekuti ivo parizvino hapanawo chavari kuziva.
Kuvasitole
zvimwe chete zvona vasitole vakatorwa kuumba kwavo vatorara, hapana chavari kuziwawo. Vangotaurwa kunzi tiku kuchaja ine incitement, havasi kuziva kuti iri kubva kupi uye zviri kufamba sei.
Pamakavaona manheru vanga vakadini vese vari vaviri? Vanga utano hwakanaka havo?
Hongu, vanga vari muutano hwakanaka kunze kwavasikala vanga vakuwara paruoko pavakachekwa nefenzi pavanga vari kutorwa nemapurisa. Asi hazvisazvo zvekuti vanhu vangakanuka kuti vasikala vakakuwara. Zvinhu zvinonita just a bit of medical attention and he should be fine.
Chini shamuru kutarisira zvara nasi chitatu.
Zvara nasi tutarisira kuti va ngeva chitwa officially charged kusaina ma warning question statements nekuti vainde sikwe kupamberi pematare asi mtemo wedu unoti mapurisa ano kwa anikodzera kuchengeta munhu kwe 48 hours asati amisa pamberi pedare saka tiri kutarisira isusu kuti vaiendeswe pamberi pedara asi zvikakoneka vanongova kuendeswa musi wechina asi tarisira kwedu ndekwekuti vaendeswe pamberi pedare kusvikati nezvaranasi
pane zvimwe mungada kuti vateereri vedu vazive pamusoro penyaya iyi
pari zvino I think ndo zvatingangokwanisa kushaya nevateereri venyu nekuti ndizvo chete zvatiinazvo hatina imwe information yatatitanayo takamirirawo kutoti tiwane information kuti tizozivisa vateereri zvakazara
avo vange vari gweta rinomirira vajob sikala navagodfrey stole vapaida mwoyo saurombe vari parunhare kuharare nestudio 7 gweta riri kumirira mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vari mutauriri wecrisis in zimbabwe vaobert masaraure vanoti vamasaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nekushaya kwavaroy isa vaive nhengo yeatus muna 2016 vacoltat vakaudza studio 7 nezuro kuti vamasaraure vakange vasati vasainiswa gwaro remhosva yavari kupomerwa uye vangangomiswa pamberi pedare nhasi kana mangwana mapurisa anonzi akasunga vamasaraure nezuro mushure mekunge vaenda kukamba yeHarare Central Police Station kunozviratidza kumapurisa sezvinodiwa nemutemo pane imwe mhosva yavari kupomerwa yokupisa zvinhu pamwe nekuratidzira vasina mvumo yavari kutongwa vachibva kumba kwavo sachigaro vesangano recrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vanoti sesangano vanoona kusungwa kwavamasaraure sekungovashungurudza chete kwavari kuitwa nehurumende nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevashandi pamwe nevana vezimbabwe hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vamutasa kuti tinzwe zvizhinji
kunoripota panyaya dzekumashure dzavanofanira kunge vachiripota kumapurisa ndobva vasvika ndobva vatobatwa vachipomerwa mhosva yokunzi vakauraya mumwe wavo muna 2016 asi mhosva ivo vakagara vataura vachiti ndiri kutsvakirwa mhosva mwedzi wakapera nokuti mhosva iyi yakaitwa ikatotongwa ikaitwa inquest zvikaonekwa kuti munhu akadonha ega kubva murumu yaanga ari mu7th floor pajameson zvikatopera kuna 2016 saka nokuda kwebasa ravari kuita rekumirira varayiridzi nekumirira kodzero dzeruzhinji hurumende yakatanga kutsvaka vanhu vainzi vanga varipo asi ivo vasina mhaka saka iko zvino havasati vapiwa zvakazara kuti vari kupomerwa mhosva dzipi asi vangoudzwa chete nemapurisa kuti kutongerwa mhosva yekuti vakauraya munhu muna 2016 saka tamirira kuti vakotati pavachaenda kumapurisa tonzwa kuti vanonzi vari kuenda mudare here kana kuti pane chimwe chiri kuitika
saka iye zvino varipi vamasaraura
iko zvino vari kumapurisa kuHarare Central ndokwata kunzwa vari ndokuvabatirwa ndokwata kugumisira kunzwa kutari
saka imiwo sesangano recrisis in Zimbabwe coalition mune matanho amuri kutorawo here ekuti nyaya iyi ijekeswe
isu tiri kunyunyuta zvakanyanya nekuti chinhu zvetaiziva kuti vari kutsvaka vanhu vese vanotungamirira kucrisis in Zimbabwe coalition vagara vataura kuti vari kutsvaga vamasaraure vari kutsvaka vamutasa vari kutsvaka vavhavha vari kutsvaka vatungamiri vesangano recrisis in zimbabwe coalition sematsvagiro avari kuita vatungamiri vemasangano ese anomirira varombo saka tiri kunyunyuta zvakanyanya pari zvino tamirira kuti tipiwe rakazara nemagweta vakotati vachatipa rakazara vari kunyatsa kunzi mhosva yavo ndeyei zviri kufamba sei vachaenda sei kumatare uyezve kuti nyaya izvi yakanga yamboitwa ikapera chii chanzi chisumudzwe Saka tiri kuzivisa ruzhinji kuti ngatibatanei tiite ruzha nemuonera pamwe kuti timire pamwe chete tichiti vamasarauri havana mhosva ngavabudiswe muusungwa ngavasiyiwe kodzero dzavo dziremekedzwe kuburikidza nematrade union machechi mastudents movements nemacsozo vari kuti ngatibatanei tirwire kodzero dzavamasarauri.
Avo vange vari sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakabudisa gwaro rinokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vakudze nekuchengetedza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Mugwaro iri, Zimbabwe Council of Churches inorangaridza vanhu pamusoro pekukosha kweupenyu richiti ruvengo rwavakuonekwa munyika hunotyisa uye hunofanirwa kupedzwa. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti gwaro iri, iro rinonzi Reclaiming the Sanctity of Life, Zimbabwe Council of Churches Pastoral Statement on the Murder of Mob Blessing Ali, rinotaura pamusoro pekuurawa kwevanhu vazhinji, vachiti nyaya iyi yamutswa nekuurawa zvinorwadza zvikuru kwamuzvare Mob Blessing Ali. Tabata Reverend Mtata kuti vatiudze zvizhinji.
Zimbabwe Council of Churches yaparura tsamba ine chokuita nenyaya yekufa kwevanhu vakawanda yamutswa nekuurawa zvinogwadza zvikuru kwakaitwa Mob Blessing Ali pamazuva aya apfuura. Zimbabwe Council of Churches mubatanidzwa wemakereke iri kuti iyo nyika yapinda chigwere chakaipa chekuti upenyu hwemwana weZimbabwe hwaakureruswa zvakanyanyisa, zvekuti ropa remwana weZimbabwe riri kudeuka sechinhu chisina maturo. Saka iri kuti iyo zvakakosha zvikuru kuti timutse mweya wevana veZimbabwe kuti ropa remwana weZimbabwe risaramba richiitwa chinhu chisina maturo. Izvi zvakakosha kudarika dzimwe nyaya dzose dzatingamanya nadzo, dzingava nyaya dzematonge gwenyika, dzingava nyaya dzine chokuita neekonomi. Chakakosha zvikuru tisati taenda kuzvinhu zvose izvozvo ndechekuti titarisane nechiremera kuti mwana weZimbabwe paanofamba anofanira kuti aonekwe sechinhu chakavandudzwa, sechinhu chakakosha, chekuti anofanira kuti adzivirigwe pane chinhu chose chingakuvadza nyama yake, mweya wake, kana kuti chingauraya upenyu hwake. Saka iyi ndiyo singwisingwi iri kubuda mutsamba yanyogwa neutungamiri weZimbabwe Council of Churches Wande.
Zvino Reverend, sekuona kwatinoita kuti mafiro amo Blessing Ali haasiwo okutanga ataona, tinoziva kuti kune vanhu vakatsakatika vasati vawanikwa nazvino, tinoziva kuti kune vanhu vakaurawa asi tichingovawo rinyere kupe kuti ndezvematongo kwenyika. Chimwe chingaitwa chii kuti nyaya iyi imiswe, nyaya iyi isaramba ichiitika munyika, sezvo tichingoona kuti kana paitika nyaya yakadai panoita mutauro mukuru asi zvongozoitika zvakare mangwana? Imimi seZimbabwe Council of Churches, pane zvimwe zvamunazvo here mupfungwa zvokubatsira kuti nyaya iyi chokwadi ichipera zvachose isaramba ichiitika?
Nyaya yatakatarisana nayo vahwande ndeyekuti tirambe kuisa upenyu hwevana veZimbabwe muzvikamu, kuti kana toita zvekuchechi hauko ndoko totaura musoro penyaya yekukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe, kana toita zvebhizinesi hai ngatitaure hedu zvokukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe, but kana taenda kupolitics haupenyu hwemwana weZimbabwe hunogona kuitwa chinhu chisina maturo. Ndo nyaya yatinofanira kuti tirambe tisatenderana nayo, tirambirane navanhu vanorerusa upenyu hwavanhu nenyaya yekuda kwepolitics. We need to reject this compartmentalization yomwana upenyu hwemwana weZimbabwe. Titi upenyu hwemwana weZimbabwe huchadefendewa pose pose nemunhu wose wose. Zvazvinoreva ndezvokuti hunofanira kuti hudefendewe neinstitutions dzakapuwa basa irori dzemapurisa dzemacourts nevamwe vakadaro. Asiwo zvinotsvaka kuti munhu nomunhu wemuZimbabwe ati ini ndichamiririra kudzivirira mwana wevhu, ndichadzivirira mwana wemuZimbabwe kuti pasava nechinokuvadza mumiri wake, mweya wake, kana kuti chinomuparadza. Poga poga pandinenge ndapiwa instruction yokuti ndinofanira kuuraya munhu, ndinofanira kukuvadza munhu, ndinofanira kuti ini kana ari mwana weZimbabwe handigoni kumukuvadza, handigoni kuteura ropa remwana weZimbabwe. Tofanira kusvika papoint yokuti mwana weZimbabwe akafanana nechinhu chakakoshesesa zvikuru. Iyoyo claim inofanira kuitiwa tisati tatanga kutaura pamusoro penyaya yekuti saka isu tichaitei vemachechi. This is a call to the nation. Inyaya yekuti nyika yose yotsvaka kuti tidzokere pakurecognize dignity nesanctity yeupenyu hwemwana wese weZimbabwe. Tozotaura hedu kuti isu vemakereke tichaitei kana nyika yose yatenderana kuti upenyu hwemwana weZimbabwe is our priority. Vawande.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare neStudio 7. Hurumende inoti iri kuparura chirongwa chekusimudzira varimi vadiki nechinangwa chekuti vagone kutengesa zvirimwa zvavo kunze kwenyika. Munyori webazi rezvekurima Dr. John Basera vakati mukuvandudza bazi iri, hurumende iri kutarisira kushandisa mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe rakatiwo miriwo nemichero, horticulture, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvave pamusoro mukuunza mari yekunze munyika. Mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vaudza Evans Sininga weStudio 7 kuti kune zvirongwa zvakawanda zviri kuparurwa nehurumende.
Dzekurima muZimbabwe ndosunga musana, ndohwaro hweraramo, ndoatingati muchirungu pillars of the economy. Kunyanya tikanangana nenyaya dzehorticulture, iye atingati kurimwa kwemirivo, michero, loni, maruva nezvimwe zvakadaro. Tichaona kuti 16-20% GDP yemuZimbabwe inobva mukurima kana kuti kuagriculture. Zvakare 40% kana zvikamu 40 pamuzana tiri mubandiko rezvekurima. Tirikuona kuti maexports edu, 40% yemaexports ari kubva kuagriculture. Asi tine zvimhingamupini zvinosangana nevarimi pakuedza kuexport. Chekutanga, maagricultural produce kunyanya horticulture ndoaya tikati muchirungu maperishable commodities, zvinhu zvinokasika kushata. Saka nyaya dzemawarehousing, nyaya dzemagetsi ndomamwe ematambudziko anosangana nevarimi.
Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsira varimi vanoda kutengesa kunza?
Hurumende kuburikidza nehwaro rwekusimudzira kana kuti kusimbaradza nyaya dzehorticulture ine hurongwa kana kuti pane basa riri kutoitwa pari zvino rokuti vechidiki vanotarisirwa kuisa mamichero. Zvakare mabindu ari kuparurwa nyika yose. Takaona mutungamiri wenyika nguva shoma yapfuura vachiparura yatingati plant kwamutoko yemadomasi. Takaona zvakare vachiparura imwe plant kunoto nuko. Tikaona zvakare vachiparura chirongwa chehorticulture kumatibrand south kuGwanda. So zvinoreva izvokuti hurumende iri kufamba negwara kana nedanho repamusoro kusimudzira varimi vari muchikamu chehorticulture.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vari parunhare kuVictoria Falls. Evans abatawo mukuru wesangano re4H Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Panyaya dzeexport market handitika challenges nemafarmers so far inyaya dzeaccess to the market. The processes I think through one as in trade and also in terms of matching the quality that is required on the European market or any market which is an export. I think Donanga is one of the challenges that farmers are facing. But we've required a number of farmers are putting some crops. Like, for example, peas, Rona Gweru. We've got farmers are going to are going to the Gurima. Vachiburitsa vachiendesa vamwe vari kuita mafruits vana avocados ari kubuda, and then we would other also companies that are also approaching us even mafunosenda nawo nenyaya dzechili varida kuti ibude ichiita kuasia. So chandakaona chine challenge kumafarmers kwedu inyaya dzekuziva kuti ndorima sei the quality inonomecha the European market standard or any export market where wanda kunoisa macrops angu ndopane nyaya. But tikaramba tichitsa mafarmers edu nekuvaonesa nekuti nekuvabatsira in terms of also nyaya dzema inputs acho vanokwanisa kuburitsa vakati wandei variko vari kuburitsa like I said before vana chili vana peace.
Zvamuri kuitawo imi semasangano akazvimiririra nehurumende ndezvipi kubatsira varimi vadiki ivava?
Dollar redu remuZimbabwe ka riri kushaiwa value every day. So and then my price my inputs akapegwa nema US varanotenga bagre fertilizer $65, $68 to $70, $75 azokada kunotengesa unongova kwa mabond. And then the RTGS is losing value every day. I think rate mazvano ku bank is over 250, but mu black market kwairi kwacho yakwira zvekuti ma farmers akatengesa mbeu dzavo ne bank rate havasikwanisa kuzowana mari yekuti vadzokere back kuti vatenge ma inputs avo varime. Unoona ma small scale farmers havana mari yekudrila mabos. Unonyanya dzi climate change dziri kuitika idzi mvura yedu ave maerratic rains achiana every day. So farmer kuti aite business ri successful anofanira kuva ne mvura pabvise nhaye.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zvikoro zveboarding zvinoda kuwedzera mari yevadzidzi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100% zvichiti zvave kutadza kupa vadzidzi chikafu chakakwana sezvo zvinhu zvava kudhura uku uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. MuNewsday makare vanhu vari kutya kuti Zimbabwe ichapererwa nechibage, asi hurumende ichiti Zimbabwe ine chibage chakakwana uye ichiti Grain Marketing Board ndiyo yoga ine mvumo yokutenga nekutengesa chibage munyika. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yakazivisa vagari veguta iri kuti mitero ichange ichibhadharwa yakaenzaniswa neuremu hwedhora reAmerica panguva yokubhadhara mutero. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ulo indetwa Langton ndopano vaketaona apa. Yayayo musikana wawanikwa akafa uyu moblessing ali. Vanhu vakamupamba vanozikanwa vanofana kuripa sevanhu vakaponda kuramba kuitareria nokuti nyika inobvumidza kuodza pamba munangagwa vanhu vake tava kuvaona. Vanofanira kuonekwa zvokuita nokuti hatingararami mararamiro akadaro.
Studio 7, Studio 7 makadi ndinokukwazisai mose ndine kuchema kukuru kwazvo pamusoro pezvatiri kuitirwa nehurumende yedu iri kuti pedza vana takarivaraha vana veZimbabwe tasurukirwa pamusoro pasisi blessing sisi more blessing vandirwadza vandirwadza zveshuwa. Handizivi kuti pasi rose hari usikuonawo here retiyamure vana veZimbabwe kutadza kuwirirana nevari kutonga rufu. Dani vana veZimbabwe takwanisa kubatana tiriratidze kuti hatina kufara vana veZimbabwe nezviri kuitiwa izvi. Because hapana chichangopera zvakadaro kuti hapana anonzi asungwa pamusoro pasisimo blessing. Zvinoreva kuti izvi zvine vakuru vedu mukati vedu wede matibatsira Studio 7. Takwanisa kuziva kuti tingafamba nenzira ipi kana tichistrike pasi rose tistrike hurumende ibvei.
Makadi henyu pa Studio 7, makadi henyu apo, makadi henyu. Nyika yedu yaoma, zvakaoma nezvablessing ndodambofunzawo mutungamiriri wenyika anonzi Vamunangagwa. Vamunangagwa, imi mune vanhu venyu ndozvamunotaura kuti vanhu venyu vanokufarirai. Kosei vanhu venyu vachizouraya vanhu vasina vanhu? Ani ndozvamunotaura kuti nyika yese vana veZimbabwe vanokudai? Ko tikangokambena pasina kuurayana mungauraya mobressing zvakadaro? So shuwa shuwa kabhukosi, munhu akaurayiwa nemunhu wenyu ndimi munenge matoita. Ndimi, please please support. Ndo hondo yacho here yamatotanga? Musadaro veduwe, musadaro veduwe. Ndini zvangu Maslin, ndiri paNamibia.
Ukaona kango makoririsa koda kutsemuka, ndochekutanga. Ukaona kango makoririsa kada kutsemuka, zvaitwa naChisango izvi newamutuma kutaura kuti pane zvauda, pane kutonga kwaMwari kwavepo mukati medu isu vana venyika yeZimbabwe. Pane kutonga kwaMwari kwavepo, kango makana koririsa kada kutsemuka. Chisango nedhipatimendi yake nematsagi zake anofamba nawo. 2023 hoko yoyi mobressing hafunge bereba, hafunge imbwa. 2023 mese munhu wese mujeri, munhu wese mujeri 2023, munhu wese mutokisi, munhu wese wese tiri kunyora, munhu 2023 wese mujitokisi, munhu wese muchatama nyika yeZimbabwe. Munhu kutaura naChisango newamwe wako hoko. Ndii ndiri funzi Big Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, vapoteri veUkraine vanoita mamiriyoni mashanu vakatizira muupoteri kune dzimwe nyika dzemuEurope. Muvapoteri ava mune vanoita mutambo weballet vanopfuura makumi matatu nevashanu vave kugara muguta reParis vachiita mitambo yavo. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nezvokuumbwa kwekomiti inoita hurukuro dzekuunza rugare pakati pehurumende yavarwi veTigray zvichitevera kurwisana kwemwedzi gumi nemisere. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dzimwe nyika dzekuMiddle East mwedzi unouya, vachimirawo muIsrael, West Bank nemuSaudi Arabia. Kachave kokutanga apo mutungamiri weAmerica achibva muIsrael nendege achienda kunyika yeArab isingatambiri nyika yeIsrael. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kuetare Muria moBlessing Ali vaJobsikala vakasungwa nezuro. mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarore vachiri musungwa tichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kuputwa nekurava kwevanhu munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichikunzira.